Hongorore yaitwa mnezu mwezu kwero zirumu kutarebla wayo kusanganisira Baines Primary, Marketing Primary, U Beetle Primary, Robert Treadgold Primary na Evelyn High School yarati za utiradzidzi sisa wangewari pabasa sima zwa ose wachidzidzi savana. Asano za zirikuitika wauza Studio 7 kutumnezu mwezu kwero kunyanya zirumu misha ino garaveru jinji sekupumula north ne south wanae chikuro wakawanda wadzokira kumbani kukasika sezo wadzidzi sisa wangewasina kuhuya kumaba basa uya wangewa uya wangewa singa zizisi. Mkuru wa Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ wataka wafira joo wauza Studio 7 kutikuru ziri wa masa ngana nomirira warairizi yekuti wazizisi wakande mapadza pasi yadaliru wazune mtsindo. Vajo wati mashoko abiritu kwa mapepa na uwe urumende yekuti guruko tari redzidzo wapo umavima waka wira na newe masa ngano ewa zizisi ndeye kunyepa wachitu wa wazi kuzodzokera kumashure kana urumende kasanzwa zuchemo zavo.
About 75% hivara iridzi avo vanosika 125,000 awana kuinda kuzikoro tinozi za wakuti kune wango wara iridzi panyengereka ne mashoko akataura nezuro na Minister of Education kuti varairidzi ne ministry vanga varicha agreement yekuti varairidzi vamboenda kubasa. Chokwadi chizere ndechokuti hapana chibvumirano chakaitwa na Minister of Education. Uyeze Minister of Education asiri employer, employer e public service commission. Saka varairidzi vanete nokunonga sose nomuromo hadioni pane chingavadzorera kuzvikoro kunze kwokuti hurumende yaona zvakakodzera kuti iuye neimwe offer iri nani.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo panyaya iyi. Munyika mune varairidzi vanosvika zviuruzana nemakumi maviri nezvishanu muzvikoro zveprimary nesecondary uye pane masangano mapfumbamwe anomirira varairidzi kusanganisira PTUZ, Zimbabwe Teachers Union ZIMTA pamwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ. Vajo vato vari kushushikana nenyaya yekuti dzimwe nhengo dzemasangano anomirira vadzidzisi dziri kushungurudzwa asi vati kuramwa mabasa kwavo hakuna ine zvematongerwo enyika.
Nezuro vatungamiriri vanopfuura vasere vePTUZ vakasungwa nemapurisa vachinovhunduridza kuti industrial action yakananga chii. Chatiri kutaura ndechekuti industrial action hainei nezvematongerwo enyika, ilabor dispute. Saka tiri kungoti hurumende ngaikoshese zvido zvavashandi. Vashandi havangarambi vachinhonga sose nomuromo, hurumende ichingonyepa ichitaura zveausterity measure vamwe vachinharifa uyezve necorruption yakatekeshera.
Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati hurumende inofanirwa kuratidza kuti inokoshesa dzidzo nekunzwa zvichemo zvevarairidzi. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti amai Gumbo ati kuramwa mabasa kwevarairidzi kunogona kukanganisa kuvandudzwa kwedzidzo kuri kuitika munyika. Mumwewo mubereki amai Fortune Moyo vatiwo vana vacharasikirwa nenguva yakakosha sezvakamboitika makore a2007 ne2008 apo vadzidzisi pamwe nevamwe vashandi vehurumende vaitadza kuita mabasa avo nemazvo nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi.
Tatoana February temu yatopera, saka vakatanga strike kwazvino inenge ichipera rimi. Vana vedu vanodzidza nguvai, ko mafees atapatara havisi temu. Next temu tuita sei? Topatara svi. Vana vanenge vasinga kudzidza hazviiti. Tinozvisa kuti nyika yedu yagara haina mari, havasi vogara uchema nemari, manesi vachema nemari, asi tichikumbira kuti hurumende toona zvokuisa kuti maticha awane mari yavo kuti vana vedu vadzokere kuzvikoro.
Sevamwe vashandi vemamwe mapazi ehurumende, varairidzi vave nenguva yakareba vachichema-chema nenyaya yekuda kuwedzerwa mari yemuhoro, asi hurumende inosimba nerekuti haina mari. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.